Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka kana takatarisa manifesto ari 3, ndinoonasa kuti zvavanopromisa zvakada kufanana. Vese vari kuda kuti Zimbabwe ibudirire, vese vari kuda kuti Zimbabwe isava nemhirizhonga, vese vari kudazve kuti Zimbabwe vanhu vagarewo muZimbabwe vagare zvakanaka uye vafare vachiwana zveupfumi zvakanaka.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mapato anopikisa mazhinji anoshuvira Zimbabwe zvinhu zvakafanana.
Isu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network takagadzira gwaro ratinoti Zimbabwe National Drug Master Plan netreatment and rehabilitation guidelines for alcohol and substance use disorders.
Sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinoti hurumende iri kuedza kumisa kushandiswa kwezvinodhaka asi yakatarisana nebasa guru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti mapato anopikisa mazhinji akabudisa gwara rawo rezvaanorongera nyika kana kuti mamanifesto anowirirana pazvinhu zvizhinji zvinosanganisira kuti vanhu vagare zvakanaka vakasununguka vese havasi kuda mhirizhonga. Dr. Edi Mahembe vanoti vose vanoda kupindudza zvinhu zvikuru kubisa mhirizhonga nekuvandudza mamiriro akaita zveupfumi. Zimbabwe iri kuita sarudzo mumazuva gumi ari kutevera. Tabata Dr. Edi Mahembe kuti vatiudze zvavakawana muongororo yavo yemamanifesto amapato anopikisa.
Tichitarisa zvatinoti mamanifesto kana kuti urongwa hwatinopiwa nemapato anoita zvematongerwo enyika ari kukwikwidza pasarudzo dziri kuuya idzo dzamusi wa23 August 2023. Chetinoona ndechekuti maopposition kana kuti mapato anopikisa ataisa mamanifesto avo. Ndiona TCC yakaisa, UZA yamaivalariyoyo yakaisa, yakasukuiro yakaisa manifesto yayo, MDC yavamonzura yakaisawo yayo. Asi nhasi ndangoti regai ndingotarisa mapato matatu, unova iyo yaindependent yavakasukuire namaivalariyo Elizabeth navanelso Chamisa. Ndove ndiona kusi ndo vakakasirakidza mamanifesto avo.
Pakuongorora mamanifesto awa, chii chamunotarisa Dr. Mahembe?
Chokutanga chendinoda kutarisa nezvazvo ndezvekuti ndatarisa kuti vane vision yakamira zvakadini, vane muono wavo kuti Zimbabwe inofanga yava papi panguva yavanozopedza basa ravo muna 2028. Katikatarisa, chakakosha vision ndechokuti chero iro Bhaibheri chairo rinoti kana pasina vision vazhinyika vanhu vanoparara. Saka vision yakakosha. Chechipiri, tinonzwa zvo vamwe vanoti without a vision there is no direction, kureva kuti kana pasina muono kuti tiri kuenda kupi hakuna kwatiri kuenda. Saka ndatarisa pavision ipapo ndinoona vakasukuri vanoti ivo vanoda Zimbabwe inenge iri stable, isina mhirizhonga asi ine kubudirira ichizowana futi kugara kwakanaka kwevanhu. Katikatarisa UZA yamai Valerioyo inoti toda Zimbabwe ine upenyu hwakanaka, toda Zimbabwe inoita kuti munhu wese ave neupenyu hwakanaka. Tazotarisazve manifesto yavachamisa, vanoti toda iyo yavanoti new great Zimbabwe inoratidza kubudirira uyezve inozova jewel of the world, inoratidza kuti inozoita zvinhu zvinoita kuti iyemurwe nevamwe vatagarisa nazvo munyika umu.
Saka Dr. Mahembe, kana makatarisa mamanifesto emapato matatu awa, chii chamuri kuona?
Saka kana takatarisa manifesto ari 3, ndinonasi kuti zvavanoporomisa zvakada kufanana. Vese vari kuda kuti Zimbabwe ibudirire, vese vari kuda kuti Zimbabwe isava nemhirizhonga, vese vari kuda zve kuti Zimbabwe, vanhu vagare muZimbabwe vagare zvakanaka uye vafare vachiwana zvoupfumi zvakanaka.
Zvimwe zvamaona ndezvipi, Dr. Mahembe?
Ndechekuti yavanoti ivo maprinciples, vamwe vanoti madonzvo avo, vamwe vanoti maagenda, kana kutongoti donzvo zvavanadzo. Ukazvitarisa vasikasukurire vanotoda kuita review, reconcile, reform, revive and rebuild. Vachamisa vanoti restoration, reconstruction, modernization, transformation, reconciliation. Ukatarisa futi Valerio Elizabeth vanotoda rule of law, corruption, reconciliation, citizens' right and electoral reform.
Semaonero enyu, chii chiri kubuda mumamanifesto awa?
Kana vakazvitarisa zvese izvozvo, vese vari vatatu vanowirirana kuti Zimbabwe inoda yatinoti iyo reconciliation, kuona kuyanana. Vanotarisa kuti kuno kubva Zimbabwe pakanyanya kuita mhirizhonga dzakawanda. Vese vanotaura yekuti pakaita nyaya dzegura hundi, pakaita futi vanhu vanourayana nekuda kwezvemaelection, pakaita zvakawanda wanda zvinonzi navakasukuire maerrors of commission or omission, zvakatadziranwa. Saka vese vanowirirana vari vatatu kuti panoda reconciliation, kugadzikana, tichitaurirana, tichiona kuti chii chakaitika, akapara mhosva wacho ndiani, toziva kuti chokwadi ndechipi, kuti tiwane kuyanana. Saka ipapo pane kuwirirana ipapo.
Mamanifesto awa anotii pamusoro penyaya yezveupfumi kana kuti economy?
Takatarisa yavakasukuire, takatarisazve yamama Elizabeth Valerio, tichitarisazve neyava Nelson Chamisa. Chakatikoshera panguva ino kutarisa yatinoti iyo economic ideology, kana kuti muono wavo wavanofungidzira kuti kana vakapinda vachafambisa nyaya dzeupfumi sei. Izvi zvakakosha nokuti kana tikatarisa vanova ivo vaimbo vamutungamiriri wenyika weAmerica vanonzi Bill Clinton, vaiva nomwe matauriro avaiita vachiti is the economy stupid. Vairevei vaireva kuti chakakoshesesa kuva mutungamiriri weAmerica panguva iyoyo yanga iri nyaya yokuti anogadzirisa here nyaya dzeupfumi. Zvazvikakosha panguva iyoyo nokuti vanga vachikwidzanawo vanovaiva vaGeorge Bush, vanenge vangava vachitambura nokuti upfumi hweAmerica hunake pane paya vanga vachiti economic recession. Saka ini ndinozvifananidza nezvezvo muZimbabwe iko zvino, nokuti Zimbabwe yatova nemakore anoda tosvika mazana maviri ichitambura nenyaya yeikonomi iyoyi nenyaya yezveupfumi hwenyika. Zvinoreva kuti zvenyaya dzeikonomi dzakatikoshera takatarisa masarudzo dziri kutevera idzo. Chechipiri izvozvo panyaya dzeikonomi, ndikatarisa masurvey kana kuti ongororo yakaitwa nebato rinonzi Elite Africa Research, rakaitwa zvine rimwe rinonzi Sabi Strategy, rikaitwa zvine Mass Public Opinion Institute, ndobva razopedzisirwa nemwe rakaitwa futi neAfrobarometer. Ukadzitarisa dzose idzodzo dziri 4 zvakaongororwa izvi, vese vanowirirana kuti nyaya dzekuupfumi hwenyika dzakakosha mupfungwa dzemaZimbabwenzi akawanda achavhota. Vanotaura zvekuti more than 60% vari kuti chakavakoshera kuva kugadzikana kwenyika, uyezve havasi kufara nenzira iri kuitwa nayo neZANU-PF nezvematongerwo enyika, kunyanya zveupfumi hwenyika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwekubudirira uye vari mukuru weUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kumiswa kwekushandiswa kwezvinodhaka reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinoti kunyange hazvo hurumende ichiedza zvainokwanisa mukurwisa kushandiswa kwezvinodhaka, pane zvizhinji zvainokwanisa kuita mukurwisa dambudziko iri. Vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano iri vaKnowledge Mpembe vanoti sangano ravo rakanyora gwaro rinonzi Zimbabwe Drug Master Plan nerimwe rinonzi Treatment and Rehabilitation Guidelines for Alcohol and Substance Use Disorders, iro rakatorwa nehurumende zvikakonzera kuti sangano ravo ritarisire kuti zvinhu zvichafamba negwara. Vamupembe vanoti vachatarisa mamiriro akaita zvinhu zviri nani kuti nyaya iyi ive pasi pebazi rezveutano. Nekuchengetedzwa kwevana, hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi tabata vaKnowledge Mupembe kuti tinzwe maonero avo.
Tinoona kuti hurumende iri kumbozama nepainogona kuti iwe inopindira panyaya yekutorwa nekushandiswa kwezvinodhaka. Isu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network takagadzira gwaro ratinoti Zimbabwe National Drug Master Plan ne Treatment and Rehabilitation Guidelines for Alcohol and Substance Use Disorders. So magwaro aya ari maviri akagadzirwa mugore ra 2020 akazotorwa nehurumende senzira yekuti tinge tinoderedza kana kuti tinge tinopindira padambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka mugore ra 2021. Saka kubva ipapo hurumende payakatorawo magwaro aya maviri taitarisira kwazvo kuti pange paine yatinoti full political will and commitment paku implementwa kwemagwaro maviri iyaya, nekuti anonyatsodonongodza nzira dzingaitwa kuti tibatsire vanhu vanoshandisa zvinodhaka kunyanyanyanya pakugadzirisa nyaya yeutano uye pakudzora vanhu musociety zvakare yatinoti community reintegration.
Hurumende yakadavira sei panyaya iyi vamupembe?
Hurumende yakazogadzira yatinoti the Interministerial Task Force on Drug Use, iyo ine maministries kana kuti mapazi ehurumende ari kuona nyaya iyoyo kuti ingagadziriswe sei. Asi hatisi kunyatsa kuziva kuti Interministerial Committee ine mari yakakwana here uye necapacity yakakwana here kuti inge ichitungamira basa irori. Zvakare kwakazonge kwakuitwa mareidzi kuburikidza nevemitemo, mapurisa vachizama kuderedza kutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka. Paiitwa aya ainzi mapolice crackdown, pakasungwa vanhu vazhinji kwazvo vaiwanikwa vaine zvinodhaka. Asi tiri kuona kuti kunyange vazhinji vakasungwa, asi kupinda kwezvinodhaka munyika hakusi kupera uye zvakare kushandiswa kwazvo hakusi kupera. Saka taishuvira kuti iyo inonzi Interministerial Committee dai yanga ichitungamirwa neMinistry of Health and Child Care, pamwe taiwana mhinduro nekuchimbidza uye tichikwanisa kutevera kuti ndepapi pari kuita dambudziko, nekuti zvazvino Interministerial Committee iri kutungamirirwa neMinistry of War Veterans and Defense. Saka pakawaita kuti iwe inotungamirirwa neMinistry of Health, sezvo patakanyora Zimbabwe National Drug Master Plan takanga tichitungamirirwa neMinistry of Health. Saka iyo Interministerial Committee ikatungamirirwa neMinistry of Health, zviro kwazvo tinowana mhinduro zvakanaka uye utano hwevanhu vanoshandisa zvinodhaka hunge hunogadzirika mune zvakanaka.
Chii chinoda kuonekwa nesangano renyu chichitwa nehurumende pamusoro penyaya iyi?
Tinoshuvira kwazvo kuti hurumende dai yagadzirisa mutemo unoona nezvekutorwa kwezvinodhaka, yatinoti isusu drug policy reform. Kana tichiti drug policy reform, tiri kuti mitemo ngaive inochiongorora rimwe divi rezvakaipira kutorwa kwezvinodhaka. Sekuti kureva kwandaita pakutanga kuti utano hwevanhu vanoshandisa zvinodhaka ndo huri kunyanya kuenda panjodzi.
Vamupembe, imimi nesangano renyu munoti kuhurumende pamusoro pekupindudzwa kwemitemo yezvinodhaka iyi?
Padrug policy reform tiri kuti isusu hurumende dai ikakwanisa kuona dzimwe nzira dzinoita kuti vanhu vanoshandisa zvinodhaka vange vachirapwa, yatinoti treatment, uyezve pange paine yatinoti harm reduction, kuderedzwa kwenjodzi dzinowanikwa pakushandiswa kwezvinodhaka. Saka zvinhu zviviri izvi, treatment and harm reduction, zvinowanikwa muZimbabwe National Drug Master Plan yandamborewa nemutreatment and rehabilitation guidelines. Saka ndozvatinoshuvira kuti hurumende ikambongorora zvekare mutemo unoona nezvekushandiswa kwezvinodhaka, tingave tinoraramisawo vamwe vanhu vari kutambudzika pamusoro pekutora nekushandisa zvinodhaka. Saka ndozvatinoshura kuti Zimbabwe National Drug Master Plan Treatment and Rehabilitation Guidelines inge ichiimplementwa zvakakwana, ichipuhwa mari yakakwana kuti ikwanise kubatsira sekunyorwa kwazvakaitwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa esangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaKnowledge Mpembe vari parunare kuHarare neStudio 7. Nezuro, mapurisa akakandira vatsigiri vebato reCCC hutsi hunokachidza uho hwakapinda mudzimba dzevamwe vanhu dziri pedyo nenhandare yemamutse umo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakamiswa nemapurisa vari pakati pekutaura zvichinzi nguva dzavakatenderwa dzakange dzapera. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanogara mumusha wakwasiski kwamucheke vange vasina kuuyawo kumusangano wavabatanidzirwa apo vakandirwa hutsi hunokachidza mudzimba dzavo. Vachamisa vachema-chema kuti mapurisa ari kuramba achivavharira kuita misangano yavo, vachiti makuseni varambidzwa kuita mumwe musangano wavo muTowani Stadium kuChiredzi.
Kwandandiri kuChiredzi varamba kutiite rali muTowani Stadium, ndobva vatende munoita kuHippo Valley some 15 kilometers. What shocked them was that the stadium was full. Musango imomo.
Vachamisa vaimbisa vagari vemasvingo kuti dhorobha ravo rinofanira kugadzirwa kuti rive guru sezvo riri dhorobha rakatanga kuvakwa munyika uye rinofanira kuita mabhizimusi sezvo riri pedyo nenyika dzakaita seSouth Africa.
Tira chinhu chimwe chete kuti patinopinda toda kugadzira nyika yedu kuti iremekedzwe nekune dzimwe nyika. Nyaya yokuti namaminerals 60 asi hatina mabasa is an insult. Maminerals hatinawo ndeayepo kuti atinze mabasa munyika muno. VekuSouth Africa vambouyawo kuzotsvaga mabasa muno. Vari kune dzimwe nyika vedu vadzoke muno. Vanhu vaziva kuti Zimbabwe ndo economy ne the strongest currency. Chinotanga kugadzirwa kuti economy inake mutungamiriri.
Vaendera mberi vachishoropodza kubudiswa kuri kuitwa zvicherwa munyika zvisina kuvandudzwa kuti zvizotengeswa, vachiti vekunyika yeChina vari kumora lithium kubhikita vachinokonenzera kunyika yavo.
Mukoma anga atachauyawo kugadzirira kuno lithium isaenda isina kuproseswa nebeneficiation. Mukoma akaitadza, mukoma nandi achagadzira. Mukoma akakuudzai kuno kuti achauyawo kukumurudzai masvingo modzorerwa status yenyu as the ancient city of the country. Akaita dzamukoma, mukoma nandi achaigadzira. Saka ndinokumbira kuti kana muchida kuti dzorere nyika ino masvingo pakukura motraya mukomana. Mukoma
vachitaurawo parutivi pemusangano womutungamiriri wavo vari kumirira CCC mudare reparamende mumasvingo eben vamati nimirayiro vati bato ravo rikakunda vachapedza nhamo iri kusangana nevanhu munyika.
Imomo munenge muchiita kuti zvose zvinge zvagadziriswa. Ndoma tinenge tichiona kuti vanhu vose vawana mabasa. Tinenge tichiona kuti utano hwevanhu hunenge huri hwakagadziriswa, kwete kuti vanhu vanoshayiwa maambulensi ekuti vaiise kuzvipatara sembo vachiinda kuzobhadhara, asi mapolitical parties hatiwana kumari yekutenga mota. Saka ndo zvimwe zvatenga tichitarisa tina.
Izvi zvatsinhirwa nevari kukwidza kuita kanzera muwadhi 2 mumasvingo Muzvare Shande wechiwara vati bato ravo rikapinda vachaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tiripo pano parali yedu starani yemasvingo tikufara neturnout yatikuona rozoti vanhu vari kufarira chino ende weya confident to going to win as CCC mashinga. Vachallenge sevanhu vari muresi wokutina watinosangana nawo but ndokuti kurana resi. Tizvinhu zvatikuona tichiita overcome and we're going to win.
Vachamisa vatiwo vakapinda vachasunungura mapurisa nemasoja kuti vasashandiswe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiti vanofanira kusungunuka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mu Newsday, mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vanoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzakatosvibiswa kare sezvo vanokwikwidza vasina kupiwa mikana yakaenzana. Dr. Kika vanoshora mapurisa pamusoro pekusabata mapata anokwikwidza nenzira dzakaenzana. Mu Newsday makare, mapurisa eZimbabwe Anti-Corruption Commission akasunga umwe murume Philip Chaposha wekumufakose achivamupomera mhosva yekudhinda magwaro emichato enhema pamwe neordinary level neadvanced level uyevo makadhi kana kuti maID emasoja. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Kwaonde tikungoti mukomana nga apinde zvake mukomana tanzwa isu mabasa atina taenda kumapras mari dzacho dzakakoma wakomana mukomana nga apinde
10 days left asingagoni kunyora agara kumba kwako musi wa 23 August ziva hako wasvigarira kumba kwako asingagoni kunyora. Uyezve President Chamisa ingotii pavhotegwa ipapo mavhoti averengwegwe ipapo achingopedza kuvhotewa vanhu voverengera ipapo kuonekwa kuti hawina ndiani. Please musingagoni kunyora garai kudzimba. Vana vakadzi vanosapota ZANU, tora zvitupa zvavakadzi muvige musi wa 23. Vana varume vanosapota ZANU, tora zvitupa zvavarume venyu muvige vanosapota ZANU. Musiya vanhu vanongosapota triple C chete. Mavhoti ngaverengego pavhotegwa.
Studio 7, tinotenda nenews dzemunotipa, munotijekesera. Vamuno mazano PF havadi kuti tizive zviri kuitika munyika kubudikidza nehuori hwaanoita. Tinomutenda emaDJ Studio 7, rambai makadaro. Ndaida kuziva kuti vana Chimbwido nana Mujibha vakazopihwa here mari dzavo dzavanotogara vachibirwa kunzi nyoresai tigomupai mari dzakawanda. Vakazopihwa here? Ko vabereki vaipawo chikafu kumagandanga vechitorerwa vana vavo? Pane zvavakaitirwawo here? Vakabhadharwawo here? Mbarai vanhu vemuZimbabwe, musateerere zvinotaure mbavha idzo. Imbavha chaidzo chaidzo dzinode kudya dzechiguta tsega. Mastudio 7 ndinomutendai. Bohera South.
Isusu tiri kuno kumafura mhepo asi tanzwa naiye mukomana naiye munangagwa shuwa asi utsinyi nyaya yako yekukura hundi ndiyo nyaya yenyuyoko ngozi yacho iri kutokubata siku nesikati endi uri mbavha endi unoba izvozvi uri kupa vanhu matishi tondoda kutora ipikicha unonditora pikicha kuti waita sei endi unoba murume iwe endi this time aulume mukomana ngaapinde panyanga tiripo isusu kana zvanetsa totopinda musango.
Muri seko paStudio 7 apo, muri seko mukoma Jonga kandimire namukoma Hwande, muri seko basa renyu. Tinoda kutendai nebasa ramunoita rekutipa nhau, murambe makadaro. Ndimunoita kuti tizive zvinenge zvichiitika mukati menyika umo. Tinoda kungokurudzira vane mukana wekundovhota kuti ndai munoisa vhoti pamukomana. Ndai munoisa vhoti pamukomana, haizvo zvekuvhundusirwa izvo. Usazvivhunduka zvekunzi kwai zvichaonekwa paunenge waisa vhoti yako. Ndezvekunyepa izvo. NdiGodfrey Tichivangani tiri paCape Town apo.
Magrounds ndeekanzuro kwete government. Zvaari yegovernment zvaari yekanzuro. Kanzuro ngaigadzirise. Kanzuro iripo muHarare ndeye triple C, haisi government. Saka tinokumbirawo mutaurire chokwadi vanhu ivavo vagadzire magraundi ivavo. Vari kukonewa kugadzirisa zvino, ndopa vanoda kuvhoterwa. Vachikonewa kugadzira ground rakangeita just 100 by 100 meters ndoravanokonewa, vozogona hero kugadzisa nyika vachikonewa ground chairo chairo. Zvokuti vanenge vakutanga kunyepa kuti government haisi kugadzirisa magraundi.
iyo sekanduro ndo basa rayo ema grounds iri kuita ipapo basa rayo nderei ndo basa rayo kugadzira ma ground saka iri kuregerei woda kuti bai meya wacho kuti kanzi toda kuvhura ground anovhura ground risati rapera rinovhurwa zvinziba harivhuri ngagadzire ground ripere musanyepera vanhu imi taurai vanhu chokwadi nokuti kuno vakungokonewa basa nokuti vanhu zvauti studio chamisa 7 iri kuti supporta iri kuti nunurira.
Hey, pa studio 7 apo muri seiko? Ya, tiri kuona vekuraya tina shichitsunga vakabudiswa vakabudisirwei vanhu ngavadzoserwe mujere kana vakapara mhosva dzavo. Tarisai vana Jobhusikara havana mhosva dzatinoti vakapara si vano varimo vakangovharirwa kwava vari mujere ava vari kubudiswa vari kubudisirwei vanhu ivo vakapara vari kunzi bheu makadii kupawo bheri Jobhusikara? Zanupiefu yeundonga yeundonga apa iri kuitira kuti kwai mavhoti kuitira kuti iwane mavhoti kavanhu vezanupiefu ka inotya kuluza mavhoti vevanhu vashoma shoma iwa manje triple c iri kuya nechaunga chaunga kamu 2023 tiri kusangana pamaelection ipapa ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mhosva dziri kupomerwa vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump dziri kuramba dzichiwanda zvichitevera mhosva dzavakapomerwa svondo richangopfuura. Pari zvino vaTrump vane mhosva dzavari kupomerwa dzinoita 70, ukuwo dzine mhosva kune dzimwe mhosva dzine chekuita nekuedza kwavo kukudubura zvakabuda musarudzo mudunhu reGeorgia dzinogona kuziviswa mazuva mashoma ari kuuya. Vazhinji vari kuona sekuti chinhu chinonetsa kusunga nekupinza mujeri munhu waimbova mutungamiri weAmerica. Tabata nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie tikavabvunza kuti America yakagadzirira here kuisa mujeri munhu waimbova mutungamiri wayo.
Indinoona sekuti yakagadzirira nyaya iyi because takada kutasa nyaya iyi yanga yave nenguva yakareba iri pamberi pegrand jury. I think it's about two years iri pamberi pegrand jury ichiongororwa ichivhenekewa. Saka kuzobuda pane indictment iyoyo yokuti vazoita decision yokuti aiwa vaTrump regai vaende kumatare dzimhosva vanopomera nyaya inyaya yakutadza kuti pakaitwa yatingati investigation pakaitwa yatingati madecisions anova ari very difficult kuti iyo America and my institutions ayo azofungidzira azosvika pakutora vaTrump vachiisa kumatare dzimhosva. Zvinhu zvinova zvokuti ivo vari kutonga vaTrump vanhu vanova vakagadzirira and uyezve zvinoita senge iyo nyaya yaTrump inyaya zvekare yekuda kugadzirisa yatingati mainstitutions emuAmerica ave nenguva yakareba aripo achigadziriswa kuti kana dziri nyaya dzemaelections kana kuti kana dziri nyaya dzokuvhota kana dziri nyaya dzevanhu vanenge vacasta vavhoti yavo vari maamericans zvinhu zvisingafanirwe kuve zvichitorwa easily kana kuti zvisingakoshesewe zvinofanira kusikoshesewa. Saka ndiona senyaya iyi inyaya yokuti America inge ichida kugadzirisa nyaya idzodzodzo dzemainstitutions nokuva independent kwavo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vaKenneth Masie vari parunare nestudio 7. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.